tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutungamira mumavhoti averengwa panguva yataenda pamhepo. Chizvarwa cheZimbabwe chinotaura zvaitika mudunhu reIndiana rakunda mumiriri weRepublican Party vaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yeAmerica. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika Hopewell Chingono. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo taenda pamhepo, matunhu emuAmerica achiri kuburitsa zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro munyika yose. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari mumiriri weDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutungamira kubva kune zvaburitswa kubva kumatunhu anoti Delaware, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Vermont, New York, New Jersey, neVirginia neColorado. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia vaDan Moyo vanoti sarudzo dzemudunhu ravo dzafamba zvakanaka chose.
Mavhotero atakaitawo nesu tichisapota vaBiden, saka tiri kuexpecta vere kuti Virginia irambe iri blue ichisapota maDemocrats. Saka zvinofadza chaizvo kunzwa kuti MSNBC yatodaidza kuti Virginia yahwini vana vaBiden.
Sei zvichikufadzai kuti Virginia inogona kuva yahwinwa nemaDemocrats?
Chekutanga ndo state yangu kwandinogara and neniwo ndakavhotera Joe Biden, so zvinofadzawo kuona kuti neni ndiri mupriti yevanhu vanofarira maDemocrats muVirginia.
Pamwiri imimi zvinoreva chii?
Kwandiri zvinoreva kuti chansi yekuti Joe Biden ahwine White House iri kutokura, because election yakakosha stereki kuchinja zvinhu. Takaona mademos maprotests angachiitiwa related to racism nezvinhu zvakadaro, so vanhu vakawanda vazhinji neniwo takatarisira kuti vaBiden vangahwine kuti zvinhu zvichinje. So zvinofadza kana tichinzwa kuti mastates akaita sana Virginia avhotera Joe Biden.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia vaDan Moyo. Ukuwo mutungamiri wenyika uye vari mumiriri weRepublican Party musarudzo iyi vaDonald Trump vatora matunhu anoti Kentucky, Indiana, Oklahoma, South Dakota, Alabama, Tennessee neArkansas. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reIndianapolis mudunhu reIndiana iro raenda kuna vaTrump vaOwen Glove vanoti hazvishamisi kuti vaTrump vakunda mudunhu iri sezvo kune vatsigiri vavo vakawanda vanomirira navaTrump kunyange zvavo masei. VaDlove vanoti Zimbabwe inogona kudzidza zvakawanda pamusoro pekuita kwesarudzo murunyararo uye kuremekedza vanenge vasarudzwa nevari zhinji sezvaita mudunhu ravo. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaDlove kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu kuIndiana kwekare.
KuIndiana kwatiruko so far vaTrump vatungamirira, tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti America ine democracy, vanhu vanoita zvavanoda, vanotivisa kupfotera munhu wavanoda, kwete zvekurongwa kana zvokumanikidza zvatinoita kune dzimwe nyika, ichitadza kuti vanotipinza muzvigaro. Tinovatonga pane kuti tivatungamirire vachitiudza zvavanodaiwo kuAmerica zvinoita zvakasiyana. Saka ndoimwe lesson yatinofanira kudzidzawo kunyika dzedu kuti vanhu ngavasununguke vavhotere mwavanoda.
Mungaone nyaya yekuti vaPence vanova mutevedzeri wavaDonald Trump vanobva ikoko kuIndiana yabatsira vaDonald Trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyo?
Tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita vaPence vakanga vasiri munhu anga ari kupopera zvake kuIndiana, nokuti kana pavakazodaidzwa kuti vaende kuwhite house kaitori nemaposters aitonzi Pence must go, he was very unpopular. Asi zviri kuitika kuIndiana izvo zvokuti indiyo state ine vaya vanonzi Ku Klux Klan, vanhu vanoda kuti vazviite varidzi venyika yemuAmerica. Saka ndo imwe iripo kuti vanhu vedzimwe ndudzi vatema maSpanish nevamwe vashoma ava vechiAmerican vanoda nyika yavo vanozviti chisu varidzi venyika ndo vakawandisisa. Saka ndokusaka muchiona President Trump vakatungamira zvavaPence, he was not the most popular person.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica panyaya yesarudzo?
Tinodzidza zvakawanda kuti zvatinofunga vanhu dzimwe nguva zvisinazvo zvazvino zvokuda zviri, nokuti vanhu vangu vachitarisa kuti koivo vaPence vane zvangu vasii popular. Saka vabatana navaTrump vangazowana mavhoti here? Asi zvinhu zvinopinduka voshaya kuti zvakamira sei. Asi sezvandichitaura oredi kuti aiwa Indiana inyika yakazara ne kana nechiti vemarepublicans yes, asi vaya vari extreme vaya vokuti ndo vanoda kuzviti kana zvikaramba tinosiyira nyika yedu.
Avo vange vari vaOwen Ndlovu, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuIndianapolis mudunhu reIndiana. Kuti munhu adomwe semunhu akunda musarudzo yemutungamiri weAmerica, munhu uyu anofanirwa kunge awana maElectoral College anodarika 290. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti matunhu ane mutambo mukuru kuvaviri ava anoti Florida, Texas, Ohio, Pennsylvania, North Carolina neVirginia. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika Dr. Chipodendere kuti tunze maonero avo musarudzo dzemuAmerica.
Kazhinji kaachiita sarudzo dzekuti ari mutungamiriri wenyika ndiye zvekare ari pabaloti, kashoma mupolitics muno muAmerica kuti mutungamiriri wenyika aluze election. Takagumisira kuzviona pana Bush vekutanga, votikazviona zvekare pana Jimmy Carter. Asi kazhinji zvinonetsa election iko zvino, maonero edu ndeyekuti ichange iri padyo napadyo. Pamusana pemashandiro anoita inonzi Electoral College yemuAmerica, yekuti havatarise kuti awana mavhoti akawanda pavanhu ndiani, vanotarisa kuti awana atinoti Electoral College ndeupi.
Mungakwanisa kutitsanangurirawo pamusoro peElectoral College?
Hongu, Electoral College yakagadzirwa zvichiitirwa kunzi mastates, kufanana nemaprovince edu kumusha ane vanhu vazhinji asave ne too much say muelection. Saka zvinoreva izvo kuti Electoral College yekunzvimbo diki pane California inenge ine simba rakawanda. MaElectoral College futi akanyanyisa kukosha mumaelections anowanzenge ari kuna Florida, Texas, Michigan, Pennsylvania. Saka kana vachinge anenge awana mavhoti anodarika 50 mumastate iwayo, ndiye anobva awana maElectoral College votes ese zvaelection. Ndozvadaitika kuna mushari Hillary Clinton muna 2016.
Ko, kana nyaya iyi ikanzi yaenda kumasitare edzimhosva, zvinofambiswa sei apa?
Zvinenge zvakugadziriswa neSupreme Court. Asi zvisati zvasvika ikoko mavhoti ese anotoverengwa, kunyange vachizoverenga nemaoko chaiwo zvozoenda kuSupreme Court. Supreme Court ndiyo yozodecida.
Nyanzvi munyaya dzematongero enyika Dr. Chipodendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts. Nyanzvi munyaya dzematongero enyika uye vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vekunze vari kutarisira kuti hurumende yemuAmerica ichinje, sezvo hurumende iripo yavaTrump pari zvino yakacheka ukama hwayo nemadzisawira eAmerica kwenguva yakareba. vama socha vano tivo vano rugira kodzero dzevanhu pasi rose vari kutarisira vo shanduko sezvo hurumende yava Trump ichiratidza seinofarira vatungamiri vanoshungurudza vanhu munyika dzavo sezviri kuitika ku North Korea.
Ndinoona sekuti makukwaya akaoma chaizvo asi tichitarisa mavonero atinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichizosvika kusvikira nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti vabaidheni vari kuhwina nokuti tinofanira kuziva vateereri nevekuti nyika ipi zvayo yapasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi nokuti mabhizinesi ndiwo ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection kukambira kwese uku saka tichazotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoatokuona kuti Wall Street kumastocks uku kwatotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zveutano nenyaya dzekumaindastry kwamuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabiden vari kuhwa.
Profesa Masocha, munofunga kuti America ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi?
Zvinoenderana nokuti kana vabiden vakahwina kuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaicho kuchakura asi kana vatrump vakahwina sokuziva kwatinovaita vanoti america first kuti america zvinhu zveamerica muamerica zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuzvidzana navo nekuzvidzana kana britain pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose asi vabiden somunhu wagara mupolitics unoona kuti ai wakachara chimwe achitswanyinda kuti america ive nomupungira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuzvidzana nedzimwe nyika saka vabiden vakahwina ukama nyika dzapasi rose neamerica hunokura kudarika vatrump vakahwina.
Dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa America, munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina?
Nyika pane zvinhu zvakatarisa kunozoita kuti America ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neamerica yeclimate change yokuyamamiriro kunze america yakati hainoenda zvichikatarisa futi america kuworld health organization iri kubatsira kurwisa covid-19 america navatrump vakati aiwa hatichavapi mari ikoko saka taritire nyika dzapasi rose nedzokuti vabiden vakahwina vanodzokera america inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro okunze pamwe chete nechirwere chapambira pasi rose covid-19 haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vatrump kuti unobva varamwa kubuda kuti hatichaisi mari kwadaita ikoko tichitarisa zviri kuamerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu, munofunga zvichafambiswa sei mukudzidzana kweamerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vabiden vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuamerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavabiden kuti aiwa tikahidzana nedzimwe nyika izvo ndoo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazivano nokuda kwokufambira kwaana intaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izi kuenda kune dzimwe nyika nendege idzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kuzvidzana nedzimwe nyika saka pasi rose rakatarisira kuamerica kuti rinatsokuona kuti vabiden vakahwina vachabatana maoko nesu pamabhizinesi nokuti mabhizinesi vamaamerica munoo mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana-siyana dzapasi rose.
Muzvinafundo Eliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vange vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwekare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne-7255 kHz pa shortwave mazuwa ose. Muno kwanisa wokunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusika chishanu pa masaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne-15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pa masaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Munhu mumwe chete akafa nezuro nechirwere cheCovid-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana maviri nemakumi mana nevatanhatu. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vanga vachigara munyika, uye vaviri vachinzi vakadzoka munyika vachibva kuSouth Africa nekuZambia. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vape zviuru zvisere nemazana mana ane gumi 8410, uye vapora vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri, zvichitevera kupora kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vape mazana maviri nemakumi maviri nevaviri. Mutori wenhau Hopewell Chingono akasungwa zvekare nezuro, mapurisa achimupomera mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Act, achinzi akasvitsa dare rekunyora nekunyora pakaita padandemutande reTwitter uye kuda kuvhiringidza kutongwa kwenyaya yake yaakambopomerwa yokupesvedzera vanhu kuti varatidzire. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanyora paTwitter vachiti mapurisa ave kuferefeta zvakanyorwa navachingono paTwitter yake, achinzi akati pane vamwe vachuchusi vari kumuudza zviri kuitika. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi inodzidzisa mitemo paKent Law School kuBritain, Dr Alex Magaisa, kuti tinzwe maonero avo.
Kusungwa kwa Hopewell Chingono akunyanya kushamisa nekuti kunoenderana nehunhu hwehurumende yavamunangagwa. Ihurumende isinei nekodzero dzevanhu, ihurumende inotya kuudzwa chokwadi, ihurumende inoti kana pakaita mutapi wenhau anotaura nyaya dzecorruption, kunyanya pakaita corruption inobatana nevanhu vari mudhuze naivo mutungamiri wenyika, vanoita ukasha. Hurumende yese inoita ukasha.
Munga pamuenzaniso here Dr. Magaisa wezvamuri kutaura izvi?
Munoona zvakaitika musuno uno zvekuti ava vanonzi vahenireta rushwaya vakabatwa vachida kubuda negoridhe munyika. Ndiyo nyaya huru iko zvino iri kutsviriridza. Asi nekuda kuti hurumende iyi inzvengese nyaya iyi iite sekunonzi haina basa rakanyanya, yotanga kumutsa dzimwe nyaya dzakaita sedza kusungwa kwava Hopewell Chingono kwavaita uku kuda kuedza kudzingaidza, nekuti kaimbwa dziri kumhanyira kunobata shuro, poita mwana uya oda kuchinja maitiro kuitira kuti imbwa dzishaye kukuenda. Nyaya iripo ndeye goridhe rakanga achida kubiwa iri. Goridhe iri rinotaridza kuti ranga rine vanhu vakawanda vakuru, asi nyaya yoda kunzvengeswa poita senonzi paita nyaya huru yavaChingono wavasunga. Vanhu vese votanga kuti yeye pano vachingono ngavaburitswe, vanhu vokanganwa nyaya dzamairushwaya nevamwe vese vari pao. Uye kungomunyikidza vatapi venhau kuti vatapi venhau vatye kuburitsa nyaya dzeuori dzinoitika munyika idzi, vanoenda vanosunga ivo vaya vanonzi vari kutaurisa panyaya dzeuori wenyika vakaita sana Hopewell Chingono.
Asika mapurisa ari kuti vachingono vakatyora mutemo weCriminal Codification Reform Act vachienda padande mutande zvavanonzi vanga vasingafaniri kuita, vachinziwo vakatiwo vane vamwe vachuchisi vari kuchuchisa nyaya yavo vavari kutaura navo, munoti kudini mashoko?
Aiwa, chiripo ndechekuti mapurisa kana achinge achida kusunga munhu sezvo akaita vachingono havashayi chekuvapomera. Uku kungopomerwawo kwavari kuita handione iri mhosva, inganzi mhosva inomira mudare chero rakazvimirira rega. Twiti yacho iri kunzi vakanyora vachingodo vachinzi vari kudzivaisora dare hazvirambidzwi kuvatori venhau kuti vanyore vachiita inonzindo dzifee comment pachirungu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo paKent Law School kuBritain, Dr. Alex Magaisa vachitaura vari parunhare vari kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haoni sekunge hurumende yakazvipira kuti varayiridzi vadzokere kumabasa gore rino zvichitevera mari yakanga yavimbiswa nevarayiridzi nehurumende nezuro inoita zviuru gumi nezvishanu zvemadhora emunyika asi ikarambwa nevamiriri vevashandi. Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti mari iri kutambiriswa varayiridzi inoratidza kusora basa revarayiridzi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakanyorawo paTwitter richiti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira zvakavimbiswa nehurumende. Hurumende nezuro yakati inokwanisa kupa vashandi vayo zvikamu 20 kubva muzana zvemihoro yavo pamusoro pezvo ichipa varayiridzi zvikamu 10 kubva muzana zvemihoro yavo semari yekubatsirikana munguva yeCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure.
Mari inokwana kuita 15,000 RTGS iri kunzi ingatambirwe naticha ari kutanga kupinda pabasa nehurumende. Kutuka chaiko kurikuitwa nehurumende kuratidza kusora basa revarayiridzi, kuratidza kushaya hanya nedzidzo, kuratidza kushaya hanya neugaro wevarayiridzi avo vanokovawo macitizens anoda kurarama achidya achiwanawo zvakakwana zveupenyu. Panguva ipo vadata mulaini apo yatodarika 20,000 hurumende yedu inoramba ichiita chivindi chekuuya nemari yakadaro kuvashandi. Tinoramba mari iyoyo ende tichiti varayiridzi vachazoramba vasingaende kumabasa kusvika nhunha yemari yavo yagadziriswa.
Taona kuti sangano reApex Council raramba kutambira mari iyoyi yamuri kutiwo ishomai. Munoti nedanho ratorwa neApex Council iroro imi semasangano evarayiridzi?
Tinofara kana veApex Council vachirangarira kuti vane vashandi vanotarisira kuti vawane kuchetere kunyange zvavo vasina mandate. Asi kana vachinge vaita zvinhu zvakaita sekudai hatingapikisani navo. Tinoti babata sekutarisira kunoitwa nevarayiridzi vese vemuZimbabwe, nekuti nyaya yemanegotiations haisi yekumba kwemunhu, inyaya yekumirira zvichemo zveruzhinji rwevashandi avo vanguri vafa nenzara munyika ino.
Tanzwawo kuti hurumende yaisawo patafura zvikamu 10 kubva muzana kana 10% zvemari iri kunzi inenge ichidaidzwa kunzi COVID-19 allowance yakanangana nevarayiridzi. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Hurumende iri kunyanyorwisana nekutumidza mari mazita. Isu hatinei mazita akawanda avari kudoma emari. Chatiri kuda zvii mari inokwana inoita kuti mhuri dzedu dzirarame. Kana vati hongu vanoda kutipa 10% yecovid allowance kututsira pane imwe yatatigara tinayo, hatingairambe nenyaya yekuti vashandi zvokwadi vane risk yekubata covid. Asi zvaisiriwo mari inoita kuti ugaro hwemushandi ugadzirike, haiite kuti varayiridzi vakwanise kuwana zvikwanisiro zvinoita kuti vadzokere kumabasa. Saka hongu vangatambe vachidoma mazita vachitumidza mazita akasiyana siyana emari, asi dai vachingochimbidza kungotidzorera mari yedu 520 inokwana kuti vanhu vadzokere kumabasa zvikoro zvezvuru.
Avo vange vari mutungamiri weAdvis vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mushure mekutaura navamasaraure tazotambira mashoko ekuti vamasaraure varwisa nemapurisa mumugwagwa unoenda kuchitungwiza ndokubva vaenda navo kuchitungwiza Town Center Police Station. Studio 7 yakundikana kubata vamasaraure kuti tinzwe zvaitika. Kanawo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati. Kambani yeUnited Refineries inoti yambomisa kuita basa rayo nepamusaka pedambudziko remvura riri kuguta reBulawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani yeUnited Refineries vavusisa moyo vati kambani yavo yambomira kugadzira zvainogadzira nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura.
Makambani edu mahombe anoshandisa mabhaira. Mabhaira anoda mvura yakawanda, saka kana pasina mvura hatigone kusvina mahombe. Ndiri kutsvaga rubatsiro chaizvezvo kuzinwa nekuti council yedu kuti vatibatsire kuti mafestari akaita seedu haana kwachii. ina mafuta yakagadziswa zvipo nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita panapa. Asi zvekuita kambani iri kushaya mvura pano pacho kakawanda mafeta kana pasina mvura tichitotanga kuchena. Naizvozvo ndio tange taakushaurira kuti
vamwe vati hapana zvavanokwanisa kuita kunze kwekutarisira kukanzuru kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwemvura. Kambani yeUnited Refineries inogadzira mafuta ekubikisa, sipo yekugezesa nezvimwe zvakadaro. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muguta reBulawayo, Hamainesi Sampofu, vati madhamu anopa guta haasisina mvura, izvo zvave kupa kuti makambani ashaye mvura. Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vaReginald Shoko, vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rizizva muguta reBulawayo, vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi zvachose. Pave nenguva yakareba guta reBulawayo rakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura. Pane vanhu 13 vakashaya mumwedzi mishoma yapfuura nekuda kwezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzemuAmerica.
Maswera sei vashamwari veStudio 7. Nyaya yangu iri pasarudzo dziri kuitika kuAmerica. Trump anenge ane power, but ini kuona kwangu kana kuti zvandinofisa au zvandinoshuvira ndoshuvira dai Trump ambobvawo pachigaro. Trump anakei, ane attitude yayi I don't care. Saka kutongwa nemunhu akadaro kunonetsa. Munhu wekuti kana akataura chataura haadi kuoneswa, anongoti ndo zvandataura. Saka dai vangorusa vaTrump, vaBiden vatora chinzvimbo, because vaBiden vanoponesa zvinhu zviri nani. Plus vaBiden anenge munhu anofarira vanhu vatema. Trump handifungi kuti anofarira vanhu vatema. Saka kana maAfricans kana Africa handifungi kuti anofarira Trump. Saka Biden dai akahwina, ndo chishuviro changu. Ndatenda ndinonzerei dhuve ndiri kuSouth Africa.
Ini pasarudzo idzi handinei nekuti wahwina ndiani. Kuhwina kwaTrump kwakanaka, kuhwina kwaBiden kwakanaka. Ini chandinongoda pamutungamiri wemuAmerica, mutungamiri unouya uine kodzero dzevana vemuZimbabwe, unokwanisa kuti kana mbavha nehori hwanyanya muZimbabwe, wotemera nhacho masanctions sezvatiri kuona zvakaitwa neatungamiri yese akabva muAmerica. Hapana wakambouya wechizosiya zvinhu zvichishata. Takaonawo kana ana Barack Obama naTrump wacho, hapana chakashata pane zvaari kuita muZimbabwe. Chakatoshata kuti Zimbabwe iregereze kana ichiita uori hwakanyanya senge wairi kuita, kuti naana mai Munangagwa anosvike pakunzi abe gold ovhundisire mapurisa echiti handina gold randakatora isai kudaro kunyika. Mapurisa otopedzera zvaanofanira kutotemerwa masanctions akawandisa kutowedzera pana aripo mashomo.
Ndiri kutaurawo ndiri paSouth Africa paEastern Cape, ndinoitwa Frango. Ndiri kuda kutaurawo pamusoro pesarudzo dzavaTrump nawaJoe Biden, kuti waTrump wainyanya kusafisa wanhu, waTrump hawadi wanhu wechitema, waTrump wari kuonekwa semunhu atadza nyika, atadza nyika yeAmerica.
Izvi ipfungwa dzevateereri veStudio 7 uye hadzinei nechekuita nepamire Studio 7 pane zviri kuitika musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvakabuda musarudzo yemuAmerica zvichiri kuverengwa kuti paonekwe kuti ndiani mutungamiri mutsva weAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti nyika dzakawanda dziri kutarisira kushanduka kwehurumende yemuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzotaura pamusoro pekusungwa kwemutori wenhau ane mukurumbira munyika vaHopo Chingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi manheru na7 PM. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.